Manerakana kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu Gunyana 8, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri kuchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaCampbell Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekudzoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaCampbell Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMnangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMnangagwa. Nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
I've been serving the nation since the coming in of the Second Republic.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMnangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMnangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezvehofisi yavo pakuzogadzwa kutsva uku. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMnangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Mukosikeni medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubata nemhosva, saka vane kodzero yokuapoindwa kuti vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead, muzvare Linda Masarira, Vano tiwo vanga vachitari sirakuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachaveo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavamuhadhi muzvare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vamuhadhi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
Vamuhadhi vakanga varizaina voga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zvirumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vamuhadhi.
Valazara Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafuza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
Va Emerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga ngambo vanga varimo vamahadhi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavamuhadhi navachiwenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava, asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamiriyoni evechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsi Gezi veZANU PF nhasi vadongwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darere dzinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa mamboita zhowezhowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzaronoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanopokera nhengo dzeCCC muParamende vaAmos Shibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus sepaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock, asi chamu katika mara pata chamu ya kutoka kwa sababu pira hali tayari before 10 o'clock sasa tasha watupo wakuli tafuti na kupala mishi mali gira wakaita kuma election sasa tatoka na mara tuko sababu kufamba zee
vati advocate Eric Matinenga na Maimin Yele Kumede ndio vange vachifanira kukukwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake asi vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende vapupuraito garipi vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudhenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho
mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo kana tatosarudza tasarudza vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza
mumashoko avo mushure mekugadzwa vamudhenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo akaita sokuenda kundufu michato nezvimwe kudare resenate amai mebo chinomuna vakunda vafelix mafave triple c nemavhoti makumi mashanu 50 vamafava vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri vamaiki nyambuya vakunda amai maki chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumi mana nemapfumbamwe 49 amai chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26 vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato redemocratic party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva akakaveke chitatu vamudhenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro mune monyaya makanzuro akawanda munyika nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo Gwanda Vulilima neMangwe neZuro kanzuro dzemaguta eMutare eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo mudhorobha remasvingo kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka vasengerai manyanga vezanu PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo
nemaprojects akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semacouncillor state
svondo rino mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa izvo zvinonzi nevamwe vanongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa ndakamira Studio 7 Marare ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire chikuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka idzo dzakazopedzira vamwe vasvigadza asi isusu savanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadhadhi neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzwa zvinezvo zvakajeka. Tinoda tinoshuwa kuti dai zvichikwanisika paite sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze ika yekutigira utongi hwakaipa huri kuitika kuZimbabwe, uye izvozvo zvichabatsirawo kuti nyaya yeimmigration yavanogara uchema, nyaya yemazimbabweni anenge achiuya kuno achitsvaga kushaya kurarama idha yaperawo.
Shoko renyu hombe muroda kurisvitsa kunani?
Tanga tine shoko ranga rakananga zvikuru sei hurumende yemusouth africa, utungamiri wenyika yesouth africa vasiriwo Ramaphosa navafikile Mbalula, tango tine ANC saizvoiriro bato hombe rinotonga rinotungamira musouth africa na kujidzana kwavo nehurumende yeZANU PF. Saka zvinotirwadza kuti tiri kutiza nhamo kuZimbabwe yakakonzereswa neZANU PF. Ivo nebato ravo vanotsigira zvinhu izvozvo. Saka tiri kukumbirisa kwavari, tatidza makumbira uye tiramba kukumbira kwavari kuti dai vambosvika pavanotora danho rekuti vaonesewo, nekuti tinoziva kuti kana vakagarawo navamwewo pasi sezvo dziri shamwari neshamwari, vakavaonesa chokwadi kuti aiwa dai vaidza kuita zvinhu zvakanaka, nyika yedu yeZimbabwe yashanda. Iri dambudziko rekuti vanhu vanenge vachitizira musouth africa rinobva rangoperawo.
Kumberi chii chimwe chatingatarisira kuti muchange muchiita?
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record musouth africa, iyo yatinoda kuti probably timbotonovhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe, tachambotonogarapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecida kuti tione kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kuLuthuli House inova iyo yebato reANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShenqube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunhare muCape Town kuSouth Africa naTabo Kanqube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfuura pamwe nekudzipisa, izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri mukurwiswa kwakaitwa musha weMuwewa uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumavirira kwenyika iyi neZuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu yeMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiamai Delight Ngwaru vekumusapakaruma mudunhu reMashonaland West, avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika, zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya, vachipa mwenzaniso kuti marita maviri mafuta ekubikisa ari kuita majora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta. Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi tiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valame kigore dema rekugurure mudunhu remasonaland central vanoti vemabhizimisi havachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake. Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekuteerera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu remashonaland east.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kumamai mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega unogona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonaland central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kanawo kuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuAmerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuAmerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri highly dollarized in economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa United States dollars kuita matransactions.
Mumwe anongorora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vari chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa, takufanira kuitawo noti maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabhoni.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo, asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Mwiwe kanawo gavhana weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogopiri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga we Studio 7.
Wachisali mumu munhu wewe akangozvidzikamirawo zvitarawo chaiyo chaiyo zvichinzi Enoch Chisali vakakurira munzvimbo yemhangura zvemakore regaitisanirazvo but vakazopinda muhararawo 2008 gore riyariya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi but ndopavakazopinda muharare ndoana John Lekamp tichaoniva
takambokunzwai muchitaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura here
15 billion yange yato leta
saka kumhangura manga muri kupi because this time botenga mabakarisi kamuyamuya pa central stores
okay ya mabakarisi munyatoziva mabakarisi kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village saka taitonotengawo chingwa kwabakarisi
mudamba musaka maitoenda kuzvigure here
kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunotapa kunoona
handidzika alright saka mapinda muharare matanga kuita yemuharare chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu Chisale watakuona uyu hasiriye wataimboona kudhara uyu waikozina akunakidza sterei
akazvitanga kudhara Chisale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chechete pachikoro ndaitozikanwa ndichinzi webrand zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuridza keyboards then madrums
imi kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova madrama
Chisale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vasingazvide izvozvo vaidziita zvechikoro musi akatombobvarurwa masaga iwayo madrums iwayo tikarwadziwa sterek but hazvina hapana kubvarura pfungwa dzaka dziri musoro akabvarura matika ndokutana nhasi ndichimwe kuita izvozvo
ndomutewera kweseko ndatita kumusimbira
saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane marizenzi avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane marizenzi avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona Chisana akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya atiuteereri because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handiti kuti aiwa Chisala ari kuita zvaari kuita
ini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomuti akadaro anotawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asingazvisisi ndiyati but ndinongoona hangu achipara
ngamuchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibhoo kunzwa hurukuro yaitwa naEnoch Chisale naIvan Zininga Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai namba dzenyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 031 musakangano chirongwa chelive talk na 8 PM manero ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eParamende neSenate pamwe nevatevedzeri vavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 sandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Anukoneka na mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, Dream Washington DC, ndio kusema na Praxidis Jeremiah.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Balambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 Mpandula 2023, uDr. Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Because the tendu is more active, but Wenga, Gulandavas and Buza, Nolandavas, Ayen, Nolandavas, other corner, Jeremy, Elabe Kemus, Elizabeth, Supega, over Jenda, Loko Velavalan in Laku, Ravel, a tuba Loko to Bafagi, Spangelo Mama go to a Via Kanutai, Loko Aulan in Laku, one of our Funda in Jalu, Best Valley.
Umanga Meli Emerson Munanga, Secretary Mons and Akembo Mohadi, Uwang Munya of a Segelivati, Ukulu Mendi, Tenda Onye, Lomons and Constantino, Wenga.
We are very excited in ZANU-PF administrators. We are very excited that we gave our speaker back.
Yakhaba ukuba sesilo speaker wethu.
Amalunga edalele parliamente ele National Assembly abuyisele umnomzana Jacob Mjenda esikondeni sokuba umlawuli welelidale. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleSouth Africa namhlanje igcwale ezidaladeni emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umnumzana Kembo Mohadi ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kuhulumende endawonye lomnumzana Constantino Chiwenga. Umohadi ubuyele esikhundleni aphumekiso eminyakeni emibili edluleyo ngemva kokuchaywa ngabezindaba ukuba wayesiya emachansini labesifazane abaningi abagoqela abanikazi ababanikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umohadi lo Chiwenga bafungiswe estate house ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ababili laba batshele intatheli zindaba emkhosini lo ukuthi babonga uZulu owakhetha ibandla leZANU-PF walibuyisela embusweni lanxa nje ibandla eliphikisayo eleTCC kanye labenhlanganiso ezahlola ukhetho ezifana leAfrican Union leSADC besithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle. Uchi Wenga uthembise ukuthi uzosebenzela intuthuko.
And all I urge is that Zimbabwe must open you away with the spirit of.
UZulu weZimbabwe kumele asuse umoya wokuzizonda, ukulimaza isizwe sakhe, kodwa kumele sibambisane. Singehlukana ngemibono yethu, kodwa akumelanga sehlukane njengabantu baseZimbabwe.
Lo Mohadi laye uthembise okufanayo.
In terms of development, we have got our own agenda that we have set up.
Le njongo yethu esiyibeke eceleni mayelana nezentuthuko. Lamanyathelo asesiwathathile ukuze sifinyelele umbono ka-2030.
Isikhulumeli sebandla leTCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa kakhulu ukubuyiselwa kukaMohadi esikhundleni somsekeli kamongameli lanxa wenza ubuchapha kuhlandla lakuqala lombuso kaMnangagwa.
Because the tendu is more hearty, but you wenga, Gulanda was Ambuza, Nolanda Bazayens, Olanda Bayazio, Barbe Kona, Jeves, Elabe Kemusa, Elizabeth Supega, over Jenda Loko Velavalan in Laku, Mubavele Tuba Loko to Bafagi, Msegelo Mama go to Agua Kanutai, Loko Aulan in Labo, when about Funda Benjalo, Bez Valili, Benzaguenza go to Aguza Pela, Jovasuas, Tabantu Lava, Abangawang, a Ketwin, Isatak is a Renza Catalana, Utilum is Sisa is in those Zimbabwe. abantu bezimbabwe banalahlethemba lobu bukhokhelo bukhona bukamnangagwa bokwemthethweni njalo abantu buzasinika yona
ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo umqondisi obonango kwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira ngesikhathi lolu daba lulotshwa bakhona bezinye inhlangothi zempilo abathi ukugcotshwa kukaMuhadi Lochiwenga yikwephula isisekelo sombuso sona esikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa nabesifazane njengalokho kumunyethwe kuzigaba 17, 56 kanye no-80. Izigaba lezi zikhuthaza ukuthuthukiswa lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa nabesifazane lapho kubekwa abantu ezikhundleni kungatsha zonke zikahulumende lakunhlangothi zakhe ogoqela lamankampani aphansi kwakhe ama-parastatals. Kungalesi sizathu umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats uNkosazana Linda Masarira esola uMnangagwa esithi ngokwehluleka ukukhetha omunye wabasekeli bakhe owesifazane wephule isisekelo sombuso welizwe.
We are just demanding for at least one woman vice president, a gender-balanced cabinet, and gender balance to be observed as enshrined in the constitution of Zimbabwe.
Sifuna nje ukuthi kube lowesifazane oyedwa nje oba umsekeli kamongameli iqula labaphathi intambo bakahulumende elingeniswe ngobulili kanye lokulingana ngokobulili njengalokho okusisekelo sombuso waseZimbabwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi esinye sesizathu sokubuyiselwa kukaMuhadi yikuthi uMnangagwa ufuna ukugcwalisa isithembiso sokumanyana esenziwa phakathi kwePF Zapu leZanu.
Yakade ngeke isacrifice uMuhadi ngenxa yokuthi uMuhadi ungene etikitini leZapu.
EleZimbabwe lagcina lokuba lomsekeli kamongameli ongowesifazane ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe, yena owayisekelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru laye umnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Edale lePhalamende eleNational Assembly abuyisele umnumzana Jacob Mtenda esikhundleni sokuba ngumlawuli welelidale namhlanje kanye lobe ngumsekeli wakhe unkosikazi Tsitsi Gezi. Abebandla le-CCC bebengekho edale ngesikhathi kusenziwa lolu khetho njalo bathi batshelwe isikhathi esingayisiso sokuqala kwalolu hlelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho kaMtenda lokhu kuza ngesikhathi idale leli lifungise ukuqala umsebenzi kwamalunga alo izolo. UMtenda usethethe isikhundla lesi okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa kusukela ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wamalunga alidala weZanu PF umnumzana Phuphurayithi Ogarepi uthi uMtenda ukhethwe kungela abaphikisayo ngoba abe-CCC bebengekho edale.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu, umuntu osebe lomsebenzi lo okwesikhathi eside, uyawazi umsebenzi wePhalamende. Abebandla eliphikisayo babuye lapha begijima ephuzile bephikisa, thina sesihlezi phansi kudala.
Kodwa umkhokheli wamalunga e-CCC kuleli dale umnumzana Amos Shibaya usole kakhulu indlela ukhetho lolu olenziwe ngayo esithi bebetshelwe ukuba lolu khetho luzaqala ngo 11 AM ekuseni.
Izolo sibatshelile ukuba silo mhlangano wethu wokukhetha abazathumela besivumelene ukuthi ukhetho luzaqala ngo 11 AM kodwa sethukile sisizwa ukuthiwa ukhetho lwenziwe u 10 AM engakafiki.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi amalunga awe-CCC kumele aqakathekise umsebenzi wabo.
But kwakuqala ukukhangela ukuthi kutshoni lokhu kuveza i-attitude yama-parliamentarians e-opposition towards parliamentary procedures and parliamentary processes and proceedings. I-attitude yona le eyokuthi kulokunye okungaqakathekanga e-parliament bayithatha ngaphi kungaqhakathekanga kubani, kibo as individuals, kibo as representatives of a political party, or kibo as representatives of constituencies. Mbona ngani kuveze attitude yabo, and the attitude yona le negative, and yinto kumele bayime bengaqhubeki beyenza ngoba bayadisadvantage ama constituencies, bayacompromise ama parliamentary processes and procedures. So yinto embi kakhulu.
Kodwa enye ingcitshi umnumzana Rezela Gumbo uthi abe-CCC benze iphutha ngokungabi khona lanxa bona belandula ukuthi bakhalele ukuba kulolu khetho.
Injongo laphana ekuvoteleni kwami kwama-members e-CCC ingeyokuthi belethe utshintsho. And utshintsho ukuze bekwazi ukululetha kumele ukuthi betholakale bekhona embusweni. So izikhundla zonke ezifana nokuthatha izikhundla ezikugovernment ama-ministries lokuthatha izikhundla zeparliament kuqakathekile ukuthi bebuse abantu labo abavotile bebone ukuthi bayenzani.
Isikhundla sikamongameli we-senate besincintiswa phakathi kukamnumzana Felix Magalela Mafasibanda owe-CCC lonkosikazi Dochinomona owe-ZANU-PF. Unkosikazi Dochinomona unqobile ngemva kokuthola amavoti angamachumi amahlanu 50 ukuthi uMafa uthole amavoti angamachumi amabili lalihlanu 25. Ukukhetho lomsekeli kamongameli we-senate umnumzana Mike Nyambuya owe-ZANU-PF unqobe unkosikazi Margaret Shakabuda owe-CCC. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uMdenda uthe amalunga alelidale kumele aze ukuzomela izifiso zikaZulu ngoba kuphalamende esanda kwedlula akhona amalunga aqede iminyaka emihlanu bengazange bawuvule umlomo. UMdenda uthe uyajabula ngokukhethwa kwamalunga amatsha edale leli abasuka kumabandla umabili ele-ZANU-PF lele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amakansila aweGwanda afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje lapho athembise khona ukuxazulula inhlupho ezibhekane laleli dolobho ikakhulu olwamanzi. Abane phakathi kwamakansila alishumi lantathu ngabesifazane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila amatsha la atho kumqoka kibo yikulungisisa udubo lwamanzi kuleli dolobho othalule minyaka loqala. Umnumzana Darlington Spanda ongukansila kaward 9 eGwanda owebandla le-Citizens Coalition for Change ngomunye walaba abagcotshwe lamhlanje.
Yebo sigcotshiwe, but still lokhu si-under protest. Impumela yalo lokhu sisayi-disputa nxa yokuthi sikhethwe ngabantu. Abantu basinikele umlando, lathi sibone kungumlando wethu njalo ukuthi sibuye sizogcotshwa. Indaba amanzi siwathenga njengomanisipala ezino sizafuna ukuthi sikuzwisise ukuthi amanzi siwathenga njani.
Umnumzana Thembani Mathuthu ongukansila kaward 7 okubandla le-ZANU-PF uthi bazinikele ukusebenzela intuthuko yaleli dolobho.
Kusukela namhlanje akusela okokukhuluma ngohlangothi olokuthi maybe mina ngimele i-ZANU-PF lwana umele i-CCC. First port of call yami engiyukhande yokuqala ukuthi ngi-unite i-ward babekwathi from today onwards sesinyanda yinye sesisebenza ndawonye kule migwaqo engahambeyo kube lezi ndawo ezilamasiko ezahlale geleza sikhangelele ukuthi into ezifana lodubo lwamanzi lesikhathi siluqede.
Umnumzana Wellington Nare ukansila kwa 4 uthi lokithi elidala lejawunda lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko.
Iwadi engimeleyo iwadi endala kakhulu ukuthi ndomlandu ukuthi ona ngibuyele ngisebenzele i-council le-community engiyo uze sithuthukise iGwanda ngoba yiwadi elomlando omkhulu kakhulu elezinto infrastructure enengi esalele emuva in terms of development. Angiboni ukuthi ona at this age of time kuyinto enjani esingayicelebrate ukuthi ona abantu basebenzisa isamthe esisodwa. Mina ngisebenza le-council I'll work hard ukuthi ngibone ukuthi into ezinjalo siyazilungisisa.
Unkosikazi Fortunate Gundu okhethwe phansi kwe-Women's Quota kubandla le-ZANU-PF uthi kuyabajabulisa ukuthi njengabesifazana labo baphiwe isikhundla kwezombusazwe.
Abomama labo sibe lama-opportunities wokuthi sithuthuke firstly on the political background and also singena in the corporate world in the government institutions as well. Thina owethu umsebenzi ukuthi sibone ukuthi at grassroots kuma-ward wethu are we developing and abomama are they incorporated in those developments. If there is a project abomama bangena njani.
ocubungule zombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi kakhulu ukuthi kukhona ukutsha okuzayenziwa yilabo abakhethiweyo ekhansilini.
Izinto lezi sezipoliticize. Xa uncounsilor uvela ku-opposition, uvele kawulitholi lelo thuba lokuthi ngifuna ukulungisela abantu bami. So kuyamele ukuthi uze ubalungisele ube ucuphe esikhwameni sakho ongayisikho. Baningi abakhampeyina ngokucupha ezikhwameni zabo. Baningi abathola izihlalo ngokucupha ezikhwameni zabo. Kodwa kakumelanga kube njalo. Ngabantu okumele bamele abantu ngokukhulumisana lezi yingatsha ze local government uze kube le ngqubekela phambili kube le ntuthu.
Amanye amakhansila agcotshwe kumasipala weGwanda lamhlanje agoqela omnumzana Thulani Moyo noLady Ndlovu Edgar Ncube Dingilizwe Ndlovu Siyanda Siziba lamakhosikazi Sithabiso Mpofu nomsasibanda kanye loThanatiya Moyo. Amakhansila la azahlangana njalo ukuze akhethe umoya weGwanda lomsekeli wakhe ngemva kokuthola imfundiso mayelana ngomsebenzi wabo. Namhlanje amakhansila sebulilima Mangwe Masingo la kwezinye indawo lawo afungisiwe ukuqala umsebenzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa namhlanje zigcwale ezitaladini emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zikhuthaze njalo uhulumende weSouth Africa ukuba achiyane lokusekela impumelo yokhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukutshengisela lokhu kuqhutshwe emadolobheni abalisa iCape Town, Pretoria kanye leJohannesburg. Uthabo kaNcube oweStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqeye ukutshengisela lokhu ephansi kwenhlanganiso eye-Progressive Zimbabweans in South Africa, umnumzana Njabulo Sibanda.
Into ezezaphakama ikubana ifuna ukubana sazokhethe ukubana iZimbabwe zayibe lilizwe liright, ilizwe elizanakezela izalwane zayo, ilizwe elizathi abantu kulokuthi ba-immigrate besiya kwamanye amazwe ababuyele kibo bathole ukuphila besezweni labo. So into besimatshela namhlanje ikubana besidiniwe nge-government that enganakezeliyo izalwane zeZimbabwe, besidiniwe ngama-elections ahlala ele nkulumo ehlala nje vocavoca ngela impumelelo kahle. Then sikhuluma ama-economic failures, sikhuluma ama-social issues, lama-human rights abuses. Yiyo nje into ebisenza sibishe into besiyisha siqondisa leni layeze kwi-embassy yeZimbabwe, siqondisa ku-government yeZimbabwe.
Ndibona ngani wamukelekile yini umbiko oyuhambisileyo, njalo nxa ungamukelekanga kuyini eliza kwenza?
Thina umbiko sihambisile i-memorandum sayenda over lapha ku-consulate yethu and bekungayisithi sodwa ebebhikisha from ilokhuzeni ithi mfondi lapha e-Joburg abanye abebese-Cape Town abanye bebese-Pretoria bonke bebesiya. So sihambise ama-memorandum. I-memorandum yethu inikezwe u-government yeZimbabwe 14 days to respond to our issues that we have raised. And one of the major issues that we have raised is that the platform number shows are not here in the first place. Now, by your system, that's the figure that we have to do with the issue. And the case is local. I guess it's not just that, but also hanging is that in our elections that we read, elections that we're not true and fair, we have a report, our status, in our observer missions. So, uma bengarespondanga ngesikhathi lesi esifanikeze sona, thina besivele sesiplanele ukuthi in-14 days kuzaba leyimatshi. Ingehlula leyimatshi yesibili, into esithathu thina esiyiplanileyo nge-Progressive Zimbabweans in South Africa, besisiya funa ukuthi amabhoda eZimbabwe avalwe until uhulumende kaMnangagwa nabantu bakhe basuke. Ukhiye isikhathi sokubana abantu banikeze ukhetho lokubana bakhethe uhulumende abamfunayo.
Abantu baphume bebaningi yini babambana kulolu daba?
Indawo lapho ebesithela sikhona bekunenye igroup lapho kumele ngikhona lapha e-TT Gate Consulate be lapha elofuze nandi Jobbet yikho lapha bekukhona ne group lapha kade ngiyo yona we around 300 so abantu that shot up and khona abaningi bebelokwesaba ngoba siyazi ukubana izalwane eziningi ezeseZimbabwe ezilapha azinawo incwadi zokubana zibe lapha e-South Africa. Abanye abanama-passport, abanye abanama-visa, abanye nje sebehlala nje ukuthi abala yona incwadi neyodwa noma isithupha nje sokuzalwa eseZimbabwe. Sizathola umuntu wangikhona kanalo.
Lo-ke bekungumnumzana Njabulo Sibanda wenhlanganiso yabeZimbabwe yasebehlala kwe-South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa, ekhuluma ecingweni loTabo kaNcube ese-South Africa. Ngemva kokugcotshwa kwamakansila lamalunga amadala ephalamende leSenethi kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa ngamanye amabandla ezombusazwe lezinye inhlanganiso ezizehlola lolu khetho. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bhekimpilo Mbezi. Unobhala jikelele webandla leUnited Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake waba ngumlawuli wedala lephalamende ekubandla le-MTC umnumzana Lavmo Moyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties they are on hope ukuthi elinye lizawina, le opportunity lizawina, le ruling line lifithi iyawina. But then when it comes to kuzeki le administer ama elections, fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephumeni in a fair way. Of course, we can say akunashiwo ukuthi yena mita ingaba for sure ila mazi 11 akukhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness yama political party na sinje nje EMP vele, we were never included in the process of ukuthi sibe kwazi nokuthi ama ballot lawa printwa ngapi, nokuthi khona siwabone vele inetha yawo, ithetha yawo lani, all those things azizange zinikezwe such as this. So they failed on administering ama elections. Thus sibona ukuthi khathesi kunama controversy and there is a lot of confusion within ama political parties, and which has actually escalated ukuthi kunama threats ezizani sithrethena nabantu. On the other hand, is it khona anyone wants to subvert government electoral, but ukuthi ngathi ukukhangele ukuthi isifo idliwe, I'm not sure because it's not transparent as what transpired endaweni ezingama constituents ona nawo apho ngo-announcer within a short period lokuthi kwahamba njani lokuthi bathabhileta njani ama-results, we are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course yona i-CC ili nawo ama-shortfalls ayo njengondaba yokuthi khona it was no structures phansi kuhle kuhle plus it's a new party. Of course that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi ziphume njani. Akusinikezi thina ezi-EMP ukuthi i-process yama-elections lawa ayenzwa ngendlela enhle elungileyo, which you can lathi sifile ukuthi this government has got i-legitimacy over ukuthi ihlale isigovern as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMP would be so happy njengoba i-SADC i-declared ukuthi the process was flawed, would also be happy i-SADC ibuya ne-recommendation which is a recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala. Kumbe i-process engaba some sort of a dialogue, would be happy ukuthi kube ne-dialogue within the players ezama-elections ayenzile khathesi, be it indiphini aba-EMP, be it i-CC, be it ZANU-PF, any organization which took part within these elections, they included in that round table. So it made a way forward because at the end of the day, our elections now are in Zela to promote democracy as Zimbabwe as a whole, as a people. Aga in Zela, only political parties, but in Zela, even the mass citizens at large.
We in Gatesi Ogun Koko Alivanta Lako, Jalo, Kokeliwen, Nomsana, Love More Moy, Gungani and Montisa.
In the end, I would Kokeliwen and we could not participate because of lack of resources, such as $20,000 to participate as a president within contest. So on his own colloquy, it automatically disqualified us. Then as EMP was getting the way forward, to a united front as opposition. Not to put the issue of the only one political party which can certainly is an PF. So we are open with this. I'm going to see India, my political parties are my opposition. This is the strongest. We couldn't with one voice. As soon silungise lapho esineka khona indaba ezinye ze-inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find i-special parties which come from Maseveleland they've been suffering ngendaba yokuthi baphonge ufuna inkcuthwa nxa kuyisikhathi esedetiweki but nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake-decisive in deciding for their seat abantu laba banikeza izihlalo ngendlela enhle so thina as EMP will be open for dialogue which wants to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis kungena kuthiwa kune-big man there is a smaller man no everyone who must work as Zimbabweans from equal basis then it's engaged as well and ukuthi how best can we take it to an to party this system as an EPF.
Lo ke bekungumnumzana Bheki Mpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla eliphikisayo elezombusazwe ele United Movement for Devolution lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Bite Bridge.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4.
Was a Friday, liviki siletembo elikhula umdumo kaMasikandi elizibiza ngokuthi abafana bomnyakazo. Liphethe isingili yalo entsha elesihloko isithi Intombi emhlophe. Nangu umholi weqembu leli, uMxolisi Ndlovu exoxa noNtungameli Nkomo we Studio 7.
Lentombi emhlophe ngayithola ngalena kwenza amabhikwisto bayaxokozela abafana bayameliwe bafana wo ngeyami lentombi ngayithola ngalena kwenza amabhikwisto bayaxokozela abafana bayameliwe bafana wo.
Yes, sanibonani emakhaya kubalaleli ngisho nabasakazi bethu kustudio 7. Ngokuzalwa ngizalwa elufane esigabeni saseqabeni. Abanye baya bengazi nje mhlawumbe ngokuthi umakhelwane inkunzi yegusi. Angazi ngomakhelwane inkunzi yegusi. Kodwa okwanamhlanje hhayi ngihamba ngikwelinye iqembu ngingekho kuleli likamakhelwane. Namhlanje ngihamba neqembu abathi abafana bomnyakazo. Abafana bomnyakazo beyakhiwa yimi nje uMxolisi Ndlovu ngihamba noPhilane Ndlovu uPhilane nomunye umfowethu na yena usenkaya endaweni yasenkaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola ngaphi kanti labangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu asikayifaki ku-inthanethi kodwa-ke isisemalungiselweni othi siyifake ku-inthanethi. Abangathola khona bangasithola ku-0 65 14 5 00 83 0 65 14 5 00 83 naku 072 62 02 780. Sise South Africa eJoburg eGoli sisazozifaka nje ku-inthanethi ngoba lokhu esiqhubeka nje kodwa abangasithumana nathi bangasithola kulezo nani.
Abalandeli ubajiyela wapha manje
lokhu esikwenzileyo sikwenzele bona sisanje ukusebenzisana nabo kahle kuzindawo zonke okuyafinyelela khona lawo mazwe okuyafinyelela khona lezo ngoma.
Ngeyami le ntombi ngayithola ngalena kwenza amabhikwisto bayaxokozela abafana ake meniwe bafana wo. Ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngalena kwenza amabhikwisto bayaxokozela abafana ake meniwe bafana wo. Ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngalena kwenza amabhikwisto bayaxokozela abafana ake meniwe bafana wo.
Yeah, I catch a lot of love. Give me a hand. I don't know what to do.
Ngiyethemba ukukholisile umculo wabafana bomnyakazo kungumdumo kaMasikandi. Lingakhohlwa ke kuba naku live talk namhlanje sikhangela ugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ababili, uMnumzana Mohadi kanye loMnumzana Chiwenga kanye lomlawuli wedale elephasamende. Singakalugqibike sesilugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.